Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu zvita 29/2023. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukatarisa ongororo yavakatipa yetingatipa chirungu alert inoratidza kuti Parizi yezva hapana nzvimbo yekati iyi haisviki yakangoti nyika yese.
Mafashamu emvura oputsa zvivakwa matunhu akawanda munyika.
Vapambi pfumi havachisiri veganda dzvuku asi vava vanhu vatema vane utsinye hwakatodarika hwevarungu hwataisiona.
Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika mugore ratava kupeta ra2023. Mapurisa anoti asunga nyaya kutengesera vana vadiki doro muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nzvimbo dzakawanda munyika dzasangana nedambudziko remafashamu emvura ayo ave kuparadza zvivakwa zvakawanda zvinosanganisira mazambuko, dzimba nemigwagwa mumadhorobha nekumisha. Kunaisa kwemvura mwaka uno kunonzi kwakonzera rufu rwevanhu makumi mashanu nemumwe kusvika pari zvino. MuHarare kubudiriro 5 nzvimbo dzakawanda dzinonzi dzazara mvura uye vamwe vanhu vari kutotadza kubuda. Mutori wedu wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU iyo inobatsira vanenge vawirwa nenjodzi vaNathan Ngomo vanoti matunhu ose munyika akatarisana nedambudziko remvura iri.
Chekutanga chendinoda kuti vanhu vemuZimbabwe vanzwisise, mukatarisa vanotaura nezvemamiriro ekunze muZimbabwe mazuva ano vaakugona kuona zviri kumberi ende zvavakataura sekureva kwavakaita kuti kutanga musi wa27 December tasangana nemvura yakawandisa ndo zvatiri kutoona muno muZimbabwe. Takamboita zvedu kavhiki mvura yambozorora kunaya but pari zvino mvura yanaisa. Mukatarisa ongororo yavakatipa yetingatipa chirungu alert inoratidza kuti pari zvino izvi hapana nzvimbo yekati iyi haisviki yakangoti nyika yese. Saka zvinoreva kuti iyi mvura iyi ichanaya kwese. Hakuna kuti uri kudhorobha, uri kumusha, uri kumapurazi, uri pai.
Vanotiwo vanhu vanofanira kugara vakagadzirira.
Vari mumapani ngavatsvage nzvimbo dzakakwirira dzakavakwa. Kana pasina tine nzvimbo dzatakatara munzvimbo yega yega kuti kana kuchinge kwauya mafashamo tinotidzira pakati. Iriko nzvimbo idzodzo tikabvunza mapurisa, tikabvunza vana mutsviki, tinodzoudzwa nzvimbo idzodzo toenda zvatochengetedza upenyu hwedu.
Zambuko reSesame rinobatanidza nembudziya neGokwe South rakaparadzwa nemafashamu emvura nezuro. Sachigaro wekomiti yeCPU kuGokwe South District Muzvare Netsai Mushauri vakaburitsawo mashoko kuvatori venhau vachiyambira veruzhinji kuti vangwarire kuyeredzwa nemvura. Munyori wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vaPaul Makiwa vatsinhirawo mashoko aya.
Pane bridge iro ratorwa nemvura rinowanikwa kuGokwe murwizi rwaSasami. Saka nokudaro tiri kukumbira kuti ministries ari responsible nokugadziriswa kwemigwagwa vaende vanogadzira ipapo nokuchimbidzika sezvo pasisina pokuti vanhu vanodarika napo. Zvakare tiri kukumbira kuti vafambi kana kuti vachairi vari kushandisa migwagwa iwoyo votoona kuti voshandisa umwe mugwagwa usiro wekuti vaende uko kwavanenge vachida kuenda.
Mumadhorobha zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka kune vane dzimba dziri mumatoro, kunyanya sematauriro emukuru werimwe sangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba. Vaendererawo mberi vachiti,
zvinorwadza, zvinosiririsa kuti tine wagari wakatopiwa pekugara mumabani budiriro 4, budiriro 5, budiriro 2, mubudiriro 3. Ukatarisa dzimba dziri kuzara mvura, mafoundation ari kuratidza kuti ari kuwandirwa nemvura zvekuti dzimba midhuri inenge ichiita zvekudhirika. Yakajenga kuratidza kuti mvura iri kufamba nemukati memidhuri.
Asi meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vakagadzirira kubatsira vanhu vachishanda neCPU.
Tiri kupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kuma areas anosiwanzo svinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga maareas ari high. Vasina pekugara, tine nzvimbo dzakaiswa neCivil Protection Unit nekanzuru dzakabudikidza kubudiriro nekukuwadzana kwavanokwanisa kundogara pane matende nechikafu ikoko.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department rinoti rinotarisira kuti mvura yakawanda ichanaya kusvika mangwana. Evans Zeninga, Studio 7, Washington.
The Voice of America, VOA.
Nasi tiri kuendera mberi tichitarisa mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika mugore rino ra2023. Tiri kutarisawo nyaya yekusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika yakakonzerwa nekudzingwa mudare reparamende nemakanzuru vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu. VaShabangu vanonzi vari kutsigirwa nebato reZANU-PF iro riri kuti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF iri kubatsira kudzinga vanopikisa mudare reparamende kuti ivandudze bumbiro remutemo kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Asi veZANU-PF vanoramba izvi kunyange vanokokera bato iri mudare reparamende vapupura itogare pi vachiti hapana chakaipa mukukwanisa kuvandudza bumbiro remutemo. Sarudzo idzi dzakaonawo kwekutanga kubva muna 2000 bato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora richitadza kuwana kana chigaro chimwe chete mudare reparamende neSenate. VaMonzora vakati havo sarudzo idzi kwaive kutungana kwembudzi.
Tichitarisa gwara romusangano wedu zvakamirira musangano wedu, kana pachinge paitika zvakadaro tinoita yatinoti solidarity. Saka tabuda musarudzo idzi tichiita solidarity nevamwe vedu vakarambidzwa. Vazhinji vakarambidzwa vanga vari madzimai, vanga vari mayouth, vanga vari vanhu vasina mari yakawanda, vamwe vacho vanga vari vanhu vasina mabasa vanga vachida kupindawo musarudzo iyoyo.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vanoti makakatanwa aya ari kudzorera nyika kumashure.
Sarudzo iyoyo kana takatoitarisa tingatotizve yakonzera futi mamwe matambudziko munyika. Izvozvi nyika pachinhambo chokuti tichifamba nebudiriro pava nenyaya dzekunetsana kumatare dzinongodzoka panyaya yesarudzo.
Imwe nyaya yave kutemesa vakawanda musoro ndeyekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa nevanofungidzirwa kuti vasori. Nhengo dzeCCC dzakaitwa kafira mberi dzinosanganisira nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore, vaJames Chidhakwa vaive mumiriri wemabvukuta fara mudare reparamende, kanzura vaombera ishenhende pamwe nemudzidzi wepachino University of Technology vaValentine Ziko. Mumwe mutsigiri weCCC vatafumanei Masaya vakapambwa ndokupondwa. United Nations yakakurudzira kuti nyaya idzi dziferefetwe. CCC inoti inoshushika kana kuti hapana ati asungwa kunyangwe vamwe vari kupamba vanhu vachizivikanwa. Asi mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti nyaya dzese dzakamhangarwa dziri kuferefetwa.
Asi dzimwenye vanozongodzoona pasocial media, wadzoona pasocial media mapurisa pavada kupinda madziri vanhu vachonaivo vanoramba kucooperate.
Imwe nyaya iri kushungurudza vanopikisa inyaya yekugariswa mujeri kwegore nemwedzi misere kwevaive mumiriri wezengeza West vaJob Scala, avo vasina kana mhosva imwe chete yavakabatwa nayo pamhosva dzekupesvedzera mhirizhonga dzavari kupomerwa. Mumwe ange ari mujeri akatadza kukwikwidza musarudzo mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, vakazochenurwa nedare repamusoro. Vangarivhume vanoti vaishungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Vamunangagwa vakakonzerawo mutauro apo vakaisa ruoko rwavo pamusoro pekuvandudzwa kwemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act, vachitambira mutemo unozivikanwa neremadunhirirwa rekuti Patriotic Act, unonzi kana neUnited Nations unodzvinyirira vanopikisa hurumende. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reJob Scala Solidarity Campaign vaObert Masaraure vanoti kushungurudzwa kwevanopikisa munongedzo wekuti hurumende yeZimbabwe haina kusiyana neYerodhesia.
Vapambi pfumi havachisiri veganda dzvuku asi vava vanhu vatema vane utsinye hwakatodarika hwevarungu hwataisiona.
Munyaya dzezvematongerwo enyika, vamunangagwa vakakonzerawo mutauro wakanyanya mushure mekudoma hama dzavo kuita vatevedzeri vemakurukota. Nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa munyaya dzezvekutengeswa kwegoridhe yakanetsawo munyika mushure mekunge nepfenyuro yeAl Jazeera yafushunura kubiwa kunonzi kuri kuitwa chicherwa ichi nevezvematongerwo enyika kusanganisira mhuri yavamunangagwa. Asi vehurumende vanoti zvakataurwa neAl Jazeera zvaive zvemugodzi matsuro. Vamunangagwa vakakonzerawo mutauro nyika apo vakambodoma mukuru wemauto General Valerio Sivanda kuva nhengo yebato reZANU-PF yePolitburo, izvo vakazodududza mushure mokuendeswa kumatare sezvo zvichityora bumbiro remutemo. Gore rino vamunangagwa vakapaura remekedzo rwemagamba enyika kuvashakabvu Reverend Davaning Stole navaJames Shikerema. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau padandemutande reX raimbonzi Twitter achiti asunga Fation Mutiyaya wekumbare nemhosva yekupa vamwe vana vanogara mugwagwa muguta reHarare zvinodhaka. Vana ava vari pakati pemakore mashanu negumi nerimwe chete. Vhidhiyo yevana ava vachinwa doro yakatanga kutenderedzwa pamadandemutande musi wa26 zvita. Mapurisa anoti Mutiyaya ane makore 23 ekuberekwa. Anofungidzirwawo kuti anoita zvemashabhini uye akabatwa aine doro rakawanda.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Liberia inoti vanhu 40 vakafa vamwe ndinodzokorora. Liberia inoti vanhu 40 vakafa vamwe 33 vakakuwara nezuro mushure mekunge rimwe rori rabeuka rakatakura peturu. Vanhu vanonzi vakabva vaungana vachida kutora peturu iyi zvakakonzera kuti reputike vanhu ava vachibva vatsva. Chikwata chiri kumirira Hamas chiri muEgypt nasi kuedza kuzeya zvirikurudzirwa nenyika iyi kupedza hondo pakati pechikwata ichi neEgypt. Egypt ndodzokorera pakati pechikwata ichi neIsrael. Egypt iri kuti Hamas inofanira kusunungura vayakatapa musi wa 7 Gumiguru apo yakarwisa Israel. Inotiwo Israel ndo painozoburitsawo vasungwa vekuPalestine vari majeri pozoumbwa chikwata chenyanzvi chinenge chakafanobata matomu muGaza. Mauto eIsrael ari kuenderera mberi achirwisa dunhu reGaza. Vanhu gumi nevana vakafa nezuro mushure mekubhombwa nemuchadenga nemauto eIsrael. Zvichakadaro, mauto eAmerica emumvura anoti adonedza chombo chemuchadenga nendege yemhando yedrone zvange zvichibva kuYemen zvichida kurwisa ngarava dziri mugungwa pedyo neIsrael. Vamwe varimi vanoti kurima ibhizinisi rakaoma uye rizere nezvimhingamupinyi zvakawanda zvasiya vakawanda vavo vave kunonga svosve nemuromo. Asi hurumende inoti iri kuedza kusimudzira varimi nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvairi kuita. Mukuzeya nyaya iyi, mutori wedu wenhau Nondorai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi vari kuchema nematambudziko akafanana nekudhura kwezvekurimisa zvakaita sefotereza, mbeu, kurimisa uye kuzotengesa zvimwe zvirimwa nemari iri pasi kana kuti inenge yatarwa nehurumende zvikuru pachibage. Mumwe murimi wekunyamahomba kuhurungwe mudunhu remasonaland west Rafinias Rodzi vanoti mitengo yezvirimwa zvavo yakaderera zvikuru zvichienzaniswa nekudhura kuri kuita zvikwanisiro zvekurimisa.
Chitemo changu chiri paprice yemainputs versus market price yechibage. Taona market price yedu yakatidzikirei nemaprice yatiri kutenga mainputs yakanyanyisa.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wefodya vaCleopas Zingoma vekumazoe mudunhu remasonaland central. Kunyange hurumende ichipambeu nefotereza kune vamwe varimi, vamwe vanoti zvazvisi kushanda sezvo zvisina kurongeka sekutaura kwava Regis Bvumbi vanorima kuSpringshire mudunhu remasonaland central.
Nyaya yekupiwa mbeu nefertilizer nehurumende haisi kunyatsoshanda sezvo mbeu idzikaidzi nefertilizer hazvisi kuwirana panguva imwe chete.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari muridzi wekambani yeGimri vaGilbert Mponda vanoti mitengo iri kutarwa nehurumende haisi kuenderana nemitengo yepamusika wepasi rose kana kuti world market.
Izvi zviri kuratidzika pakuti munhu iyeye ari kurima gohwe iroro mutengo waari kuwana dzingongova wakaderera ukaukombeya nemutengo unenge uchitengeswa chinhu patinoti musika wepasi rose unonzi world market.
Vamuponda vanoti kurima kunopa nyika upfumi zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 17% pagore, vachiti zvikarongeka nyika inogona kurima ichikohwa zvisinei kuti kwanai here kana kuti kwete, kana vose vane chekuita nekurima vakatora kurima sebhizimisi.
Paifanonge paine a serious comprehensive plan yekuti whether kwanaya uro hakuna kunaya. Isu seZimbabwe nekuti upfumi hwedu hwakabatwa nevhu, tofanira kunge tichiwana goho rakakwana.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vari kuwana mari shoma nekuda kwekudhura kwemari yezvikwereti yavanopiwa nemabhanga kana kuti interest.
Bengi rosapota murimi nokupa zvikwereti zviine interest inoshandika nayo, wopawo mubayiro wokuisa mari kubhengi.
Amai Jiti vanoti hurumende inofanirwa kuzivisa mitengo yezvirimwa varimi vasati vadyara, uye vanokurudzira varimi kuti vaite bhajeti kwete kungorima chete.
Varimi vazhinji hatizivi chinonzi bhajeti kana necash flow.
Gurukota rezvekurima Dr. Ancias Masuka vanoti hurumende iri kuedza nepainogona kubatsira varimi nezvirongwa zvakasiyana zvekurima. Vamasuka vanoti munhu wese ane chirongwa chinoenderana naye zvichienderana nenzvimbo yaanorima.
Ndosaka president vachiita shishi yokukupai mainputs
kana uri kumamisha, kana uri ku A1, kana old resettlement.
Panyaya mitengo yezvirimwa, vamasuka vanoti vave kuzivisa mitengo yezvirimwa, varimi vasati varima, kuti vazive zvirimwa zvekurima, kuti vaone mari yakawanda.
Kuva business isu zvinoreva kuti tinofanira kurima zvokuti tiwedzere goho pandimo yedu. Tinofanira kutivo hurumende ipe mutengo wakanaka wokuti varimi vadzokere kumunda. Izvi zvinobatsira kuti murimi aone kuti chondorima chinondipa pundutso kuti ndiite business woman, businessman, chii chaicho chaicho. Ndo urongwa hwehurumende.
Vamasuka vanotiwo hurumende iri kukurudzira varimi kuti vaite mushandira pamwe nevane mari neruzivo kurerutsa ndima uye kuti vakwanise kuwana mari yakawanda mukurima. Varimi vanopfuya mombe vanotiwo zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka sezvo vari kufirwa nezvipfuwo nekuda kwezvirwere. Zvirwere izvi zvinosanganisira chetioliarisis chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, heartwater, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Mombe dzinodarika zviuru zvishanu dzakafa kunyanya kumatebhereland mumavhiki maviri muna mbudzi nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Tsvakiridzo yakaitwa nebazi rezvekurima inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimu chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuamerica mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti US$150 million dzakafa mumakore matatu apfuura. Kuvarimi vakawanda, mombe nezvimwe zvipfuwo ndiwo mucherechedzo hweupfumi hwavo. Kufa kwemombe dzakawanda kwakamanikidzawo varimi vakawanda kurima nechibhakera kana kuti kuchera makomba, marimiro akafanana nechirongwa chiri kukurudzirwa nehurumende mazuva ano chepfumvudza, icho chiri kupembedzwa nevamwe asi vamwe vachichishoropodza vachiti kudzosera nyika kumashure. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine. Was a Friday, my sweetie.
Muchirongwa chedu chezvemimhanzi chesvondo rino, Ivan Zininga weStudio 7 anokupai hurukuro yaakaita nemuimbi wechidiki simba rashe Abel Pio anozivikanwa nerekuti Pio. Pio ane damba refu idzva rinonzi Rengenya raakabura mumwedzi uno wazvita.
Damba refu idzva redu rinonzi Rengenya ratakalonja iro musi wa8 December patheatre in the park Marari Gardens.
Panoti Rengenya apo munozvitora kupi izvozvo zvekuti Rengenya izvo?
Rengenya kwaiva kuri aizvo kuti kana munhu usina mari vanhu vanokutarisira pasi seRengenya, inova iyo nhumbi yakabvaruka isisapeteki.
Tambirwa sei damba refu iri muchaunga umu?
Damba refu idzva iri vatsigiri vari kuritambira izvo zvakanaka, kunyanya kekuti chandichabata vari kuratidza kukafarira.
Vanoda kukuteverai, vanoda kukuhayai kumashoo, vanokubataiwo kupi?
Vanoda kunditeera pamasocial media platform ese, munosecha kuti POZW. Yakanyorwa iyo kuti PIYO space ZW. Kana kuisa WhatsApp message panumber dzinoti +263 771 126 102.
tambokurukura nemi panapa mukoma Pio. Brand renyu rasimuka zvakati kubva zvamakatanga kubudawo pa Studio 7.
Hongwa akasike kutanga kwapano ndinotenda nemukana watinopiwa ne Studio 7. Vatsigiri vari kuteerera vari kuita vachiwedzera nekuda kwemukana iwoyo.
Mashoko enyu kuvatsigiri nevateereri venyu tichipendera zvino.
Mashoko angu vateereri ndinoti ndimi munondipa simba, rutsigiro rwenyu ndimi munoita kuti ndirambe ndichidzikisa. Pasina imi ndinenge hove isiri mumvura. Haina kana simba, haina chainokwanisa. Saka ndinoti rambai muchitsigira, rambai musubscriber kuma YouTube channel, muramba follow our social media platform. Thank you for your continued support.
Manzwa hurukuro yaitwa nemuimbi wechidiki Pio na Evans Zininga we Studio 7. Pio angari parunare muarare. Vatereri musa kanganwe kuterera chirongwa chedu chatinotaura nevaimbi nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 nasi maneru ano tiri kutarisa nezvegoredzva uye zviri kushuvirwa nevana veZimbabwe vari munyika kana kunze. Kana uchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezongo edi ya pera, regai timbotari samsore na ozwa kare. Mafashamu emvura oputza zvivakwa matunu akawanda munyika. Mapurisa anoti asunga nyakutengesera vana vadiki doro muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxedis Jeremiah PJ munaudze isindebele.
Soko isika